Taka wina, taka kunda. Mufaro uri munyika unotyisa. Gungano raitika nhasi muHarare richinge riri gungano rokuvharisa. Piga musangano nokupiga kukambena. Rashamisa kuratidza zvanga zvichingoshamisa nyika yose. Zvanga zviriko kumaTebeland, kuBulawayo, Bedbridge, makazviona zvakaitika kuna Nachiredzi, Masvingo, kuna Nasakubva, kuna Nahonde hauna. Kwese nyika yese yatekeshera neshanduko kunana nzvimbo kumacentral chaiko, kwese kunana Mushumbi Puzu uko kunana Mbire, vanhu vari kuda rutsigiro rwokuti shanduko ivemo. Isiri kuti kuZimbabwe gamuchira izvitsva, shanduko inobatika yauya. Shanduko pfacha, rugare pfacha, mufaro pfacha, mari pfacha, rusununguko pfacha. Saka munhu wese ngagamuchire rusununguko, asangane nemufaro mukuru. Zviri pachena kuti negungano rataita nhasi tichitarisawo neraita navamunangagwa vakokera vanhu kubva kumareseva, vanga vane kadonho wechevanhu isati negungwa, vanga vane kachukerani isati negomo. Saka zvinongorakidza zviri pachena kuti tsigiro rwese rwava kuMDC Alliance. Ndosaka tiri kuti vanhu ngavasaneteka vapinda muballot box, ngavasaneteka neballot paper rakakura kura ne 23 vanhu, ngavangonotarisa panumber 2 kungopinda chete, ngavazoisa maziso kumwe number 2 vovhotera paMDC Alliance papresidential ballot. Kuma MP votarisa pane MDC Alliance, kuna kanzera votarisa pane MDC Alliance. Tapedza basa, tapedzerana nenhamo, tapedzerana nerima, tapedzerana nezuro, tapedzerana nekushupika, tapedzerana nekuoneswa nhamo, tapedzerana nezvinhu zvakaoma. Zvakwana, toenda mberi, tovhura dhoo reZimbabwe itsva.
Tanzwa vamunangagwa vachitaura kwavanga vari vachiti ivo vakagadzirirawo sarudzo sekutaura kwamuri kuita, asi vakakundwa vari kutambira. Ko imi toti makundwa musarudzo iyi muchaita sei?
Haisi hatitauri zvokukundwa, vanoziva kuti vanogona kukundwa, saka vanogona kutambira izvozvo nokubvuma kuti vanokundwa, nokuti vakatokundwa kare. Kwete kuti vakakundwa ngavangobvuma chimbi chimbi kuti ndakakundwa, ndakanda tauro muringi, ini chandava kuda nyika ngaiende mberi tigadzirise. Ivo vari kuremerwa, varemerwa ngavachitipawo mukana. Vakaitawo basa ravo vamunangagwa, apa havachagoni kuenda kumberi nokuti hakuna kii inogona kukinura madhoo maviri rimwe chete. Vakakinura dhoo rusununguko munyika, patakuenda pakuda rekusunungura nokuendesa mberi upfumi hwenyika, nokuvandudza upfumi, nokuunza mufaro, nokuunza rugare, nokugadzira mabasa, nokuunza mari. Ndo zvatakufanirawo kuita, totorerawo pavakasiyira chitanda. Ndoda kutaura nechiti ini handigoni kutaura ndogona kutambira kukundwa nekundee ndichinyeba pamberi pamari nekuvanhu, nokuti hachigone kuitika chinhu ichocho muno muZimbabwe. Tingakundwa nerutsigiro rwuri munyika nezvinoreva vanhu. Takakunda kare zvine mutsindo zveruzhinji, vanhu vakatoza kutaura nyingi kana ndikakundwa ndinogona kutambira. Vanoti ko purezidendi wedu zvii zvaakuita, nokuti indongwa musoro wechitima. Matioko echitima akazara kuti mbambamba. Ziri kuenda mberi tahwina, isusu tangomirira chete kutambira masimba anobva kuvanhu. Tienda mberi.
Vachamisa, ndezvipi zvamuri kuedza kuda kuita imimi kana muchinge masarudzwa semutungamiri wenyika? Tiri kuona kuti bvumo wenyika haunamira zvakanaka. Ndezvipi zvamuri kuda kugadzirisa mukasarudzwa nemusoro muvhuro semutungamiri wenyika?
Takagukuchira urongwa neudobidobi neukaringi ukaringi utapiro hwetumhiripiri. Kwokuti tangopinda tagadzira nyika isine zvipanera. Tiri kuona kuti injini yakaparara inogadzirwa sei, tinoigadzira zvakanaka. Chokutanga tine mapiwa matatu. Yokutanga shanduko, transformation. Toda kushandura zvinhu munyika, toda kushandura zvinhu mudzimba, munharaunda, toda kushandura zvinhu kumabasa, toda kushandura zvinhu, toda kushandura zvinhu kumatongerwe nematungamirwe enyika. Tobva kuvatongi toenda kuvatungamiri. Toda kushandura zvinhu mumafambiro anoita nyika. Tobva pahurumende inenge ine muromo mukuru, inonyanya kuda kudya sere. Tienda kuhurumende ine mwoyo mukuru, inenge isingadi kudya zvinhu zvevazhinji. Toenda kunogadzira piwa rechipiri rinonzi opportunity, kana kuti mukana. Munhu wese ngaave nemukana mumabhizinesi, munhu wese ngaave nemukana kumabasa, munhu wese ngaave nemukana munharaunda, munhu wese ngaave nemukana wokuti aite chiroto chake, atevere chiroto chake kusvika kwachinogumira. Pursuing your dream, izvo zvinoitika chete taisa mukana. Sekupedzisira pamapiwa matatu atinawo achasimudza nyika ndechekuti ngakuve nebudiriro, prosperity. Toda kuvandudza nyika ishukudzirwe, mbovha yemufaro kuvanhu. Vanhu ngavaite munhiki wokutapirirwa nekunakirwa pavanenge vari pese pese. Toda kuona munhu ari happy happy, akazara nehappiness kumaruwa, mumadhorobha, munharaunda, mumakereke, unoshanda vanhu mumabasa avo ngave nemufaro sezvinoita dzimwe nyika. Vanhu vaziva kuti kana Friday yasvika ifaraidei, munhu ngaafare. Vanhu vaziva kuti kana weekend yasvika inguva yekuzorora, vanhu vachidya mari nehama dzavo. Vanhu vaziva kuti kana iri holiday iri kisimusi kana kuti holiday public holiday vanhu ngavaende kunotapanyura upenyu upenyu hwakanaka hurumende ichifamba mari yakazara munyika mapiwa iwayo tinawo asagadzira sei kuti mapiwa aya ange ane chirevo nezvinhu zvishanu chokutanga tovagadzisa nyaya yematungamiri wenyika kwete matongerwo nekuti vanhu havana mhosva yakapfara hakuna anoda kutongwa kuda kuisa kutungamira vanhu vachitererwa nekuti ndo varidzi hakuna kutungamira kunodarika kutungamirwa neruzhinji ndo chokutanga tobva kuvatongi toenda kuvatungamiri chechipiri tokoshesa nyaya yekuti zvinhu zvehurumende ngazviende kunzvimbo dzese kwete kuti hurumende yakazara muHarare maministe akazara muHarare maMP akazara muHarare development yakazara muHarare kumwe kwese hakuna chimwe chinhu kuda kuti tibvise dhimoni reHarare munyika tiise zvimwe kuBruwai tiise zvimwe kumatebelen tiise zvimwe kugweru tiise zvimwe kwamusare kumanikaland tobvisawo mazita ekuti zvakati milenji zvakati lenji toisa mazita anosimudzira nharaunda dzedu nekwatinobva nenzvimbo dzatinogara tichidzivandudza zvinhutenda mberi nodevolution ndo kwatava kuenda ikoko tabva ipapo tida kugadzira nyaya yekutungamirira kwenyika tibvise uori nekuti tapedza nyika yedu zvipukuto zvauraya nyika tida kuti nyika idzokere pakuti vanhu vazive rugare zvakare mufaro zvakare kuguta zvakare rusununguko zvakare kumbonyemwerera zvakare togadzira zvinhu toshongedza nyika nyika yofamba mberi tiripo pakuchagadzira nekuvandudza mabatirwo enyu sevane muono umwe chete kuti pai 2023 nyika yedu yava chibwe chitedza nyika yedu yava chidadiso chepasi rose jewel of africa vanhu vachiva vachitsvaga mabasa muno vanhu vachiva vachitsvaga mufaro muno chechipiri upfumi hwenyika isezi tikutoti aiwa mhepo yenyika inofemwa neupfumi hwenyika imari current reform tounza mari yekune dzimwe nyika dzomboshandiswa kwenguva diki marandi mapula nezvimwe tobvisa bhondi nekuti bhondi inhema iri muhomwe me takaisa nhema muhomwe takaisa nhema mumabhanga todzorera mumabhanga mutemo wekuti kana munhu aseta mari mubhengi ngaaiwane chimbi chimbi ipapo ipapo asi ngaaiwane yabereka nekuti inenge ichishandiswa painenge yakawandiswa ikoko satora zvichigadzirisa izvozvo zvinhu zvedu zvifambe ndozvinhu zvatora kugadzirisa panyaya yeupfumi hwenyika tapedza kudaro totivandudza nyaya yekuti topinda mukomesa topinda kana kustardust kucustoms union kana kuti topinda kurand monetary union togadzirisa upfumi hwedu kuitira zvinhu zvifambe productivity maindastry edu atitumise abve panana 30% asii kunana 90% mabasa awanike tachinja mupaka akaisi kutaura kwedu gore rino munozviona kuti siri yabhuta reten mbeva ndiyava kudzweriwa taakuenda mberi neupenyu taakugadzirisa upenyu hwako isu kuva kutaura kuti munhu wese pakanzi hapana basa napanzi hapana munhu masektori achisumuka kunana Bruwai intutu dziyatumwa nrz tichidzokera pakusumudzwa makambani ese achidzokera pakusumudzwa tichienda mberi neupfumi zvinhu zvichifamba zvakanaka tosumudza tourism tosumudza agriculture tobvisa command agriculture toita smart agriculture totraiza kumunhu wese kwete nebato asi nokuda kwokuti unokodzera chembere dzedu harawa dzedu todzipa vanokodzera chirikati nenherera tovapa sehurumende rekuti hurumende chirera nherera togadzirisa nyika yofamba mberi
shoko guru rekupedzisira vachamisa kuvana vezimbabwe
shoko guru nderekuti gadzirirai zvitsva gadzirirai kupemberera gadzirirai mufaro shanduko yauya isu toda kuti munhu wese ngaachigadzirira kupemberera nemhembero asi munhu ngaabude neudzamu tiende kunovhota takawanda tokurudzirana pahama tokurudzirana pashamwari tokurudzirana paukama hwedu vari kudhiaspora nyorerai vari kumba tsamba vari kudhiaspora tumirai tsamba mbozha vari kudhiaspora whatsapp tumirai musati vakanganwe kumaruzevha tumirai shoko rorusununguko tumirai shoko reshanduko hapana anosara gore rino toda kupedzerana nenhamo toda kupedzerana nerima toda kupedzerana nekutambura toda kupedzerana nekushayikwa kwemari toda kupedzerana nekushayikwa kwemishonga muzvipatara kukwira kwemitengo toda kupedzerana nemarodhi asina kunaka todzokera patara bullet train maspageti rolls ouya foni dziri tichaka chaka wifi pese pese broadband pese pese kadaro nyika yanaka mande yakudaro unozwa muvhuro ngativhure nyika muvhuro ngativhure nzeve muvhuro ngativhure nevhoti panhamba 2 ipapo paballot paper rapuresident ndo panenge pane mukomana amira kubata basa guru munoziziva vachangai vakabata basa guru samozisi vakasiyira joshua tatarisana nekenani.